Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vatori venhau vaviri vambobvunzurudzwa nemapurisa panguva iyo Zimbabwe yange ichizeya mamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pezuva reWorld Press Freedom Day. Mikono yakawanda inodonha zvine mutsindo musarudzo dzePrimary Elections muZANU PF. Vachikairi vemarori kuSouth Africa vaoneswa chitsvuku nezvizvarwa zvenyika iyi mumirizhonga yasiya dzimotokari dzakawanda dzapiswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatori venhau vaviri vanoshandira bepa reNewsday, Desmond Chingarande naWisdom Mudzungairi, vambobvunzurudzwa nemapurisa panguva iyo Zimbabwe yange ichizeya mamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pezuva reWorld Press Freedom Day. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vatori venhau ava vari kupomerwa mhosva yekubudisa zita remwana nemakore gumi nemanomwe munyaya yavakanyora. Mwana uyu anonzi aiva pambwa neumwe muimbi anonzi Templeman. Vaviri avo avo vanga vachimirirwa negweta ravo vaJeremiah Bhamu varegedzwa vachienda kumba uye vachazoenda kudare redzimhosva pachishandiswa masamanisi. Vatori venhau ava vabvunzurudzwa nemapurisa panguva iyo vatori venhau vanga vari kuzeya mashandiro avo, vamwe vachiti mitemo inovabata ivandudzwe sarudzo dzisati dzaitwa. Mumwewo vatori venhau, Tawanda Karombo, anoti kufambiswa kwemashoko kwakasununguka kunobatsira kuunza sarudzo dzejekerere. Vakarombo vati hurumende yava Emerson Mnangagwa inofanirwa kukoshesa kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nenhau kuitira kuti vatori venhau vashande zvakasununguka.
Tinokurudzira vamunangagwa kuti vagadzirise mitemo ine chekuita nezvekufambiswa kwenhau, kutorwa kwadzo nekupepetwa kwadzo pamwe nekubudiswa kwadzo. Zvikuru sei takatarisana nemaelections atinawo senyika mukati megore rinoiri. Izvi zvinobatsira kuitira kuti maelections aya kana tsarudzo idzi dzinge dziri fair kune vese vari kukwikwidza.
Nhengo yeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaDavidson Maruziva vakurudzirawo kuti vatori venhau vasunde zvakasimba nhengo dzeparamende kuti dzivandudze mitemo iyi.
Zvinoreva kuti totofanirwa kushinga kunyatsoona kuti vanhu vakatimirira kuparamende vanofanirwa kuti vapushe ajenda yachona yekuti mareforms aitwe. Zvikakwanisa kuita before my elections muna July, August, whatever it is, zvinganaki chaizvo.
Vamaruziva vatiwo kunyange hazvo mitemo isati yachinja, kana hurumende ichida sarudzo dzejekerere, inogonawo kuchinja maitiro ayo munyaya dzekufambiswa kwemashoko.
Katika zhinji, even kana zvikange mirau isati yachinjwa, kukange kwanguwo nenzwisiso yekuti ngatiregedzei vanhu vatapiwe nawo vaite basa ravo semazvo, zvinga zvikuru chaizvo. Nokuti kana vanhu vachinge vachipiwa pfungwa, vachipakurirwa pfungwa dzakanaka, vanokwanisa kuzoitawo tarudzo yakajekeseka because vanenge vaine zvese zvavanoda pamwe chete.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare pamhemberero dzeMisa Zimbabwe dzezuva revatori venhau, Chipangamazano muhofisi yemutungamiriri wenyika vaChristopher Muchangwa vati zvakakosha kuvandudza mitemo ine chekuita nezvenhau, asi vakakurudzira vatori venhau kuti vanofanirwa kuenda pamberi muhondo iyi.
Mamedia reforms anofanira ari kuita ende zviri zvine kodzero kuti aite. Ende mimi vemajournalist endai muno mira mira neve kuparamende nekumwe kwese kuti mareforms agoita.
Vamutsvangwa vati hurumende ine chido chakanyanyisa chekuti vatori venhau vashande vakasununguka. Vamutsvangwa vabvumawo kuti hapagoni kuita sarudzo dzakasununguka pasina kusununguka kwevatori venhau.
Tiri kuda kuti vasununguke vatori venhau. Izvo zvava kwavari vosenza neministiri yacho, vosenza nemp avo kuti chavanoda ndechipi. Yekuti President Mnangagwa wakatobuda kudhara kuti vanoda free, fair, transparent and credible elections. So imimi President atori pamberi atotaura zvaanoda. Imimi chaa chenyu kutsvagadzira kuti zvizadziswe zvinoiti kufanira kuitika kuti tisvitse padonzo.
Zuva revatori venhau rinocherechedzwa musi wa3 Chivabvu pasi rese. Misa Zimbabwe inoti mugore ra2017 vatori venhau vanomwe vakasungwa zvisiri pamutemo uye vasere vakarohwa vari pabasa ravo, vazhinji vavo nemapurisa. Mimwe yemitemo vatori venhau yavanoda kuti ivandudzwe kana kubviswa zvachose inosanganisira Access to Information and Protection of Privacy Act, Public Order and Security Act, POSA, Broadcasting Services Act neimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Nengo dzakawanda dzePolitbureau mubato reZANU-PF nemuhurumende dzakarashwa musarudzo dzekutsvaka vachamirira ZANU-PF musarudzo dzichaitwa munyika. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mikono yakarigwa musarudzo idzi inosanganisira chipangamazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa, vaimbove gurukota rezveminda vaDouglas Mombeshora, vaKits Guza vakagwadamiswa naMai Mary Chikoka Muliswa kuHurungwe West, gurukota muhofisi yavamunangagwa vaChristopher Mushowe, sachigaro weZANU-PF amai Opa Muchinguri, munyori wezvemutemo vapo Mangwana, gurukota reMachibeleland South vaAbednego Ncube pamwe navasimba Rashe Mbenge Gwi. Vakawanda vanoti kukundwa kwenhengo idzi mucherechedzo wekuti vanhu havachatya kuvhotera munhu wavanoda. Vamwe vanoti vakavhotera munhu wavanofunga kuti anounza tariro pamwe nemabasa. Muzvari Mavis Ngwerume vanogara mumusha weruzhinji wemukobha kuGweru. Muzvari Ngwerume vanoti vanhu vakaratidza kuti vave netarisiro kuti zvinhu zvinogona kushanduka.
The change is vanhu there vari kuvanhu vane hope nekuti maybe kuyo kaisoningi tane hope zvisiri zvo zvakutaura zvekuti baiginya ndinjeti vanhu vane hope yekuti ndofunga tikambochinja votichidai. And tikatarisa vanhu varipo iko zvinezvi takafokasa nevanhu vari kunyanyotarisa neage yemayouth vari kuitawo cater for vana hd madhara we have been them takava 82 kusvika iko zvinezvi more than 36 years t now tatenda taona kushanda kwavo zvese zvavanoita tazvo.
Amai Ngwerume vanoti zvakaitika hazvinei nemaonero matsva ari kutaurwa nehurumende, asi kuti vanhu vasununguka kuratidza zvavanoda zvaitadza kuitwa vaRobert Mugabe vari panyanga.
Vanhu vakungonzwa kuti tasununguka toexercise awarai mashure kwesoko vanhu vanga vasina kusununguka kuratidza zvavanoda. Ipo zvino zvikatarisa vanhu vafree even kusei iti mumakombi vasingacheukecheuki sezvazvaa zviri kupfuura.
Muzvari Margaret Muzumara vemuHarare vanoti zvakaitika musarudzo dzeZANU-PF zvinoratidza kuti mweya weshanduko wabata vanhu munyika.
Ndinoona kuti pane yatingati a wave of change, a wind of change yaita kunge yamhara panyika ino yedu yeZimbabwe, yapa vanhu imwe new consciousness, kumwe kupepuka kutsva kwekuti vanhu vaakuita kunge vaakuramba kuti zvekare hatichada, ngatimboona iwo zvinyowani. Handiti pachishona chedu tinoti chitsva chiri murutsoka, saka ngatibvofambai tichionawo zvimwe, kwete kungoramba takamira patanga takamira.
Mumwe mugaro wekusakubva vapanashe moyo vanoti vanhu vakaramba nhengo dzainge dzakurisa netarisiro yekuti vatsva vachashandura zvinhu zvakatadzwa nevabviswa kwenguva yakareba.
Wafanha vachadi madhara Madara akatanga kutonga 1980. Zvizvita muna 2018. Like myself, ndazvarwa 1980. Ndeingoziva mugabe ndiyeye. Izvozvi tina vana muchangwa ndivavo. Saka generation yedu iyoyo yakuda fanhadika. At least tikamboonawo haisi change inoshamisa, but at least kumbochinjawo maoko timboone kuti zvii zvinoitika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika muZANU PF zviri kuratidza kuti mweya mutsva wapinda muvatsigiri vebato iri, izvo zvisati zvamboitika kubva nyika yawana kuzvitonga. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Tiri panyaya idzimwe chete idzodzo, vatsigiri vebato reZANU PF vakawanda vanoti havasi kufara nekusafamba zvakanaka kwakaita sarudzo dzemubato ravo dzekutsvaka vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa munyika yose. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vatsigiri veZANU PF vakawanda vanoti havasi kufara nekufambiswa kwakaitwa basa nemurongi wemisangano mubato ravo vaEngle Bedru Geje pasarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzenyika dzichaitwa mumwedzi mishoma iri kutevera. Mumwe wevanhu ava vaEsi Lumumba vanoti bato ravo rine basa guru rekubatanidza vanhu kuitira kuti rigokunda musarudzo. VaLumumba vanoti varugeje vakatadza kuita izvi nechimbi chimbi vanofanira kusiya basa.
Chikumbiro changu ichi, baba political commissar of ZANU PF, go back and organize the people. Option number 2, surrender. Surrender, baba. Unoziya kuti inonzi no did no surrender. No siya. No pfungwa dzeZANU PF, no pfungwa dzeuhondo. No did no surrender. In order to give ZANU PF a chance to live and fight another day, in order kuti musanyudze the team yese, do not be like a terrorist bomber who says, I will wear a bomb and I will make sure that I'm defended.
Asi mwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanoti kusafamba zvakanaka kwaita sarudzo muZANU PF hakusvibise zita ravarugeje chete.
Dambudziko riri kubva pakuti iko zvino musangano wave pasi pemauto kunyanya, hauchisiri musangano zvawaive kumashure uko tisati tapinda panguva yekuti mauto paakatora nyika nechisimba muna November wegu rakapera. Ndopane dambudziko ipapo, saka dambudziko racho riri kuenda pamongo chaipo pekuti hutungamiri hwava Munangagwa varimo vakawanda vanenge vari vatsigiri veZANU PF. Zvichida vanenge vachigunun'una nemaitikiro azvakaitwa nekuti havana kuvhoterwa, vakagadzwa nemauto pakabiswa vamugabe nechisimba. Ndo panobva dambudziko.
Imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Organization for Youth in Politics vankosilati Emmanuel Moyo vaudza Studio 7 parunhare vari kukwekwe kuti kushomeka kwevanhu vakabuda kunovhota musarudzo dzemuZANU PF kunoburitsa pachena kusawirirana kuri mubato iri. Pakatariswa kubviswa kwakaitwa vaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nemauto.
Low turnout yakaitika mumastrongholds eZANU PF paprimary elections apo inoratidza iyo kuti mune kakugunun'una, mune kakusawirirana kari kuitika pakati peutungamiriri nemastructures kana utungamiriri nemamembers avo. Nokuti kana vanhu vakurasikirwa neinterest yokuparticipata muprimary election yebato ravo, chii chichazovapa interest yokuparticipata munational election?
Imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vaishanda nesangano reHeal Zimbabwe Trust muzvare Stabile Dewa vati kushomeka kwevanhu vakabuda kunovhota musarudzo idzi, zvikuru sei munzvimbo dzagara dzichizivikanwa kuti ZANU PF ine rutsigiro rwakakura kwazvo, pamwe nekukundwa kwakaitwa vamwe vakuru vakuru mubato iri vakaita savaPatrick Chinamasa, vaChristopher Mutsvangwa, vaLazarus Dokora nevamwe, kunoratidza pachena kuti veruzhinji havasisina chivimbo neutungamiri hwebato iri.
Chikuru chinoshamisa ndechekuti vanhu vabuda ava havasiriwo vanhu vangachitarisirwa kubuda, tichitarisa kuti kudhara vanhu veZANU vaivhoterwa nevanhu vakawanda pamaprimary avo, uyezve mukatarisa nzvimbo dzacho dzanga dzichivhotwa dzabuda nhamba shoma shoma, ndokumaruwa kunonzi ndiko kwacho kune ZANU kwaine mukurumbira kwainonyanyozikanwa kwatinoti pachirungu mastrongholds avo, kwabuda vanhu vashoma shoma and vanhu vacho vari kuhwina, zvikuratidza kuti vanhu havasisina confidence neleadership yezano yanga iripo mukatarisa vanhu vakuru vakuru vamwe vacho vanotova maministers vadyiwa.
Tinokwanisa kutaura navarugeje kutinzwe divi ravo pamafambiro akaita sarudzo dzemubato ravo sezvo vanga vachiti vakabatikana patavafonera. Hatinawo kwanisa kutaura nemutauriri wezano PF vaSimon Kaya Moyo sezvo vanga vasingadairi nhare yavo. Sarudzo dzemuzano PF dzaifambiswa mumatunhu akawanda nevanhu vaimbovemasoja uye vari pasi pavarugeje avo vaimbovawo musoja. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muLibya vanoti kurwiswa kwaitwa pamuzinda wekomisheni inoona nezvesarudzo uri muguta guru reTripoli kwaurayisa vanhu vangangosvika gumi nevaviri. Munhu mumwe chete pavanhu varwiswa pamuzinda uyu azviputitsira bhambu mukati mevamwe vake vachipinda muchivakwa ichi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaita rwendo rwavo rwekutanga kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nhasi pakugadzwa kwegurukota ravo idzva rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo. Mapato ezvematongerwo enyika ari kuita sarudzo dzekutsvaga nhengo dzichamiririra musarudzo dzegore rino kana kuti primary elections anoti vanhu vanovhota musarudzo idzi vanofanira kunge vakanyoresa kuvhota nesangano reZimbabwe Electoral Commission. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Sarudzo dzeprimary isarudzo dzinoitwa nebato kana pachinge paita vanhu vakawanda mubato iri vanenge vachida kurimirira muward kana constituency imwe chete musarudzo dzenyika yese idzo dzinoitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Nengo dzebato rinenge richiita sarudzo idzi ndidzo dzinovhota musarudzo idzi. Bato riri kutonga rezano PF rakaita sarudzo dzaro, nengo dzaro dzichiburitsa umbowo hunoratidza kuti dzakanyorisa kuvhota neZEC. Mamwe mapato akamirira kuita sarudzo dzavo atataura nawo ati nhengo dzavo dzinoda kuvhota musarudzo idzi dzinofanira kunge dzakanyoresa neZEC. Mutauri webato reMDC notungamirirwa navaWalsh Mencube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti unogona kunge uri nhengo yebato asi usina hanya nesarudzo dzenyika.
Haugoni kuipinda musarudzo dzausingadi dzausingavhoti. Iwe wacho unofarira kuratidza kuti unoda nokubudisa registrations ndochinhu chokutanga tisati taenda kune zvimwe zvatogona kuti wakamboita sei, wakabhadhara here mari dzako dzemasubscriptions sememba, wakazoita sei, tisati tasvika kwese ikoko kana unzwira natsitsi kwese ikoko, tofarira kutanga kuona registration slip.
Mutauri wesangano re-Transform Zimbabwe, va Justin Makota, vaudza Studio 7 kuti kunze kwekuve nhengo yebato, kunyoresa nezeki kunoratidza kuti munhu ane chido chekuda kuvhota musarudzo dzenyika. Mutauri wematurational Christian Democrats, va Sebastian Mubvumbi, vati pavakasarudza vanhu vachamirira bato ravo musarudzo, vainge vasina basa nekuti munhu akanyoresa kuzeki here kana kuti kwete. Vamubvumbi vati kunyoresa kuchiri kuendera mberi, uye vakaona sekuti vanhu vachanyoresa sezvo vachikwanisa kunge vakakanganiswa nezvinhu zvakawanda. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira, vaVivid Gwede vanoti zvakakosha kuti mapato aone kuti nhengo dzavo dzakanyoresa kuzek, nekuti ndizvo zvinoratidza kuti vanhu vane chido chekuvhota musarudzo dzenyika.
Yekuti vanhu vakachiza kuvhota chete ndo vachavhota maprimary. Ingangokurudzira zvayo zvakare vanhu avo vanonzwa usimbe hwokurechiza kuvhota vachiti handino rechize kuvhota asi ndoda kurechisa kuvhotera maprimary, kuti vange vachiitawo serious.
Kunyange hazvo sarudzo dzeprimary dzakamutsa mutauro muzanu PF, imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Vekezela Gumbo vanoti iyi ndiyo chete nzira yekutsvaga vangamirira bato pachena.
Because vanhu chaivo chaivo ndivo vanofanira kusarudza vanhu vanovamirira mapolitical positions aripo. So without primary elections hatigoni kuita imwe nzira iri fair yekutsvaga vanhu munhu anomira as a consensus among the various groups akasiyana-siyana muparty.
Asi vanoti sarudzo idzi dzinofanira kuitwa zvisina chikiribidi kuti pasaita mhirizhonga padzinenge dzichiitwa. Mapato akawanda munyika achaita sarudzo dzekutsvaga nhengo dzichaamiririra musarudzo sezvo aine nhengo dzakawanda dziri kuda zvigaro zveparamende nemakanzuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri kushanda sevatyairi vemarori makuru kana kuti magonyeti muSouth Africa zvinonzi zviri kurwiswa nezvizvarwa zvenyika iyi zvichipomerwa mhosva yekutora mabasa. Chiitiko chihombe chekurwiswa kwevekunze ava vanosanganisirawo zvizvarwa zveZimbabwe kunonzi kwakaitika muguta reMoi River riri pedyo neDurban. Uko marori anodarika makumi matatu ari kunzi akapiswa uye vatyairi vavo vachishungurudzwa uye midziyo yaive mumotokari dzavo ichibiwa. Sangano rinomiririra zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa reDiaspora Care Forum rinoti rinoona sekunge hurumende yeSouth Africa isiri kuita zvakawanda mukuchengetedza vekune dzimwe nyika kuburikidza nekuvapa magwaro anoita kuti vagare pamwe nekushanda munyika iyi zviri pamutemo. Mukuru wesangano iri vaSox Chikowero vanoti izvi zvakaitika zvinopa mukana vekune dzimwe nyika ava kuti vakwanise kupindawo mumasangano evashandi munyika iyi nezvimwe. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaChikowero.
Isu sekuona kwedu tinoona fanika hurumende yeSouth Africa haisi kudzidzisa zvizvarwa zvayo zvakakwana pamusoro pevanhu vekunze vanoshanda muno muSouth Africa. Zvino muno muSouth Africa tinoona kuti iro bazi rinoona nezvekupa vekunze mapepa akaringana ayo anoita kuti vashandi vekunze vakwanise kunge vachishanda muno muSouth Africa zvakasununguka zvisina kushungurudzwa, tinoona zvisingaite zvakanaka. South Africa inoita seino nanaira kana tasvika pakupa vanhu vari muno muSouth Africa kunyanya vakauya kuzoshanda kunze kwekuti kana kunyika kwaunenge uchibva kuine hondo. Saka isusu ndo zvatozoona panika xenophobic sentiments not attack but the sentiments dzinogona kunge dziri kutobva kuhurumende yachoni ivowo vana vemuSouth Africa votakara nemuhurumende vachiita zvakadai vachitaura zvakadai kwechisorega sekuita izvozvo.
Asi kana vachikoero tinonzwa kuti vari kurwisa vatyairi ava havasi vatyairi sezvataisimboona zvaiitika kuti vatyairi vematekisi kana vemichovha vairwisa vamwe vatyairi vemichovha. Apa tiri kunzwa kuti vanhuwo zvavo ndo vari kurwisa vatyairi ava, zvinorevei izvi?
Chero mukatarisa kwese kunoitika mirijonga dzeservice delivery mungava muZimbabwe kwatinobva, ingava nyika ipi, panoitika service delivery hatishaiku inonzi criminal element. Asi criminal element inowana lupuho, yatinoti lupuho yachoni ndeyekuti vanenge vachionawo nyuzi mazuva ose, vachizivawo kuti ava havana mapepa akakwana, havanawo kwavanoenda kunoripota kwakavadzivirira. Unoti apa wadzinganiswa pakudriva rori, woda kuti unoripota kumapurisa, mapurisa kuti hakweriwo mapepa ako, hauna iya inonzi work permit.
Saka imiwo sesangano, zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe nehurumende yeSouth Africa kanawo nehurumende yeZimbabwe kuchengetedza zvizvaro zvayo zviri munyika imomo?
Isusu tiri kuti hurumende mbiri idzi ngadzitaurirane kuti izvo zvizvarwa zvayo zviri munomu ngazvivere magwaro akakwana, vawanikwe vachichengetedzwawo nemutemo wemunomu. Hurumende yemunomu yopawo vanhu vekuZimbabwe vari kushanda munomu magwaro, atingati maworkers permit ayaya, kana kuti vane macritical skills, vopuwa macritical skills, vachichengetedzwawo nemutemo, vachibvumidzwawo kupinda kuna anonzi maworkers union, vakaita sana COSATU nanani, kuitira kuti pese panenge pachitagwa nyaya yemalabor laws vasawanikwe kuti vekunze ndo vari kudzvanyirirwa kana kuti manipulation. Nekuti imwe nyaya inobuda ndeyekuti ava vari kuti vavekunze, nekuti havasi mamembers emaunion, vanomanipulatewa nemaemployers.
Avo vanga vari mukuru wesangano reDiaspora Care Forum vaSox Chikowero vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vana muzvina bhizimisi vekuChina vapfumbamwe vari munyika vachiongorora mikana yemabhizimisi muZimbabwe. Rwendo rwavo kuZimbabwe runotevera rwendo rwekuChina rwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi wakapera, uko kwavakanyorera nazvibvumirano nemabhizimisi akawanda kuti vazotangawo mabhizimisi muZimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata nyanzvi yezvemari vachishanda nesangano rePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwewo maonero avo.
Kudyidzana kweZimbabwe neChina panguva ino kungagona kutaurwa paviri. Tingangoti kunyaya dzezveupfumi hwenyika inyaya dzatingati trade between the two countries. Kwozouya futi nyaya dzatingati nyaya dzekuuya kweyatingati capital munyika yeZimbabwe, kana kuti kubudawo kwecapital ichienda kuChina, asi zvakanyanya kubva capital kuChina ichienda kunyika yeZimbabwe. Saka ndo kudyidzana kuviri panyaya dzezveupfumi, nyaya dzekutengeserana nenyaya dzekupanana mari, kana nenyaya dzekuitirana mainvestment, mabasa emainvestment pakati penyika mbiri.
Zimbabwe pane zvainowana muzvirongwa izvi?
Hatingangoti pane chirongwa chikuru chiripo pa Africa yese, asi chakakosha kosha haisi nyaya yekuti China chete mari inopinda kubva kuChina, asi ndinotaurira pakuinvestment dzemuZimbabwe ndakabata pamusoro chaizvo kuti chii chinozoita kuti mari ipinde munyika. Zvinoda kuti tinge tine mabankable projects anodikwawo nemaChina iwawo. Zvinoda kuti tinge tine environment yakanaka inoita kuti maproject avo kumasa pavanoisa mari vagone kuona zvine pundutso.
Zimbabwe inokwanisa here kuona kuti zvimwe zvinhu zviri kuuya munyika zvakanaka kana kuti kwete sezvinoita dzimwe nyika?
Ndingangoti panguva ine Zimbabwe nguva ino inyika iri patingati desperation panguva dzino. Vamwe atinga kuzonyadzoka taakuti pamwe desperation yedu ikazonyanya kuwanda ingagona kundotivhara maziso, tisadza kuziva kuti zvinhu zvatiri kupinda mazviri zvingava zvakatinakira here senyika. Nekuti tiri pakushayiwa, tiri padesperation yakanyanya chaizvo chaizvo, asi ndiri kuti zvive urworwo ngarurambe ruri mupfungwa dzedu kuti pane zvese zvisine nedesperation zvatiri kupinda tiri kugona kunegosheta zvakanaka here.
Vanga vari vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunhare muHarare natanonoka Wande weStudio 7. tobva tambotarisa zvakabuda mumitambo yenhabvu yatambwa. Chapungu 1 Dynamos 2, Yada FC 1 Shabani 0, Harare City 1 Triangle 0, Bulawayo Chiefs 0 Herendals 0, Bulawayo City 3 Nichrod 0. Nguva yedu yabva yapera, tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Ndini Ivan Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.